riri kubatikana zvakanyanya semapoka anomiririra kodzero dzemadzimai nevasikana nekuda kwehuwandu hwenyaya dzatiri kuona dziri kutenderera mupoto dzemumhepo uye pakasiyana siyana panotaurwa nawo dzekumbunyikidzwa kwevanasikana dzekutorerwa kodzero dzavo nevanhu vari pedyo navo kudai sevabereki kudai sana sekuru kudai sana baba kudai sehanzvadzi nana baba mukuru dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo pavanenge vari munzvimbo dzekunamatira pavanofanirwa kunge vari kuchengetedzwa munharaunda pavanofanirwa kunge vari muzvikoro vachidzidza voonekwa vachitorerwa kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa
semasangano anomirira kodzero dzevanasikana muri kuti chii panyaya idzi
isusu tiri kuti vana ava ndivo ramangwana redu tinotaura seZimbabwe takaropafadzwa kunge tichiwanikwa tichisa ruoko rwedu mumitemo yekunze yatinoti iyo international pachirungu neregional uyezve muno takaitirwa rombo rwakanaka kuti constitution yedu inoramba kurodzwa kwevana nekumbunyikidzwa kwavo takaona marriage act yakauya education amendment act yakauya asi misodzi yedu iri kuchema iri kutaura iyo kuti taneta isu tarwadziwa nekuti vana vakupiwa basa rehumai ivo vari vana vana vakusangana nematambudziko ekufirwa nevana ivo vari vana vana vacho vari kufa vachibara ivo vari vana uyezve kumbunyikidzika kwepfungwa nyaya dzekuti hatisi kutarisa nyaya dzechirwere cheHIV and AIDS hatisi kutarisa nyaya dzezvirwere zvimwe zvinouya zvakadai seobstetric fistula vana vapanguva yakamanikidzika vashaya kutizira kwekuchemera vashaya kwekuhwandira vashaya kwekuenda kwavanoti isusu takachengetedzeka nekuti vakutoona kuti chero mutemo chaiwo uri kuita seuri kuvasvipa kuti vana ava vakwanise kupiwa mukana wavo wekuva vana
zvii zvamungakurudzire kuti hurumende iite takatarisa dambudziko iri
tiri kuti isusu paBlack Friday tiri kuchema chema kuti ewo mitemo mandatory sentencing ngakupiwe mitemo yachona iti kuti pavanotongwa mitongo ivarwadze ivabate vanhu vasapare zvemhosva dzakadai mumadzisabhuku umo titarisireiwo vana munharaunda mumachechi umo ngatisvipei unhu hwakaipa uyu munharaunda ngatitarisirei vana nekuti vari kutarisira kwatiri muzvikoro pese patiri tiri kuti Friday yega yega patiri kupinda mu16 days of activism mariro tiri kuchema tiri kuda kuti vana vedu vachengetedzwe